musangano watiri kuita muno muJoni ngewekuti mainvestor maentrepreneur emuSouth Africa emuSadak vauye kuZimbabwe tishande tese tigadzire mabasa tigadzire nyaya dzeupfumi tigadzire nyika yedu isimuke asi ivo vachiitawo mari vachiitawo bhizinisi rakanaka tiri kuti izvo kune mukana yakawanda kumarodzi kumareu kumvura kumagetsi muagriculture mumining kumaICT kumabanks mune mikana yakawanda muZimbabwe yekuti vekunze vekuSouth Africa vekuSadak vauye tishande pamwe chete vobudirira isi tichibudirirawo musangano wakanaka chaizvo warongwa neministry yeeconomic planning yawa mashakada ndini ndanga ndiri keynote wawo ndichivabatsira kuti tisimudze mureza weZimbabwe panyaya yeupfumi nyaya yeeconomy
pane zvamaona mungati zviri kufamba zvakanaka here
zviri kufamba chaizvo vari kunzwisisa kuti kune mikana yakawanda munyaya yemabhanga kune mikana yakawanda yekuita mari kunyaya yemining kunyaya yeagriculture kunyaya yezvemvura nemagetsi saka mashoko edu atambirwa zvakanaka nekuti tauya takabatana vekuprivate sector vari pano vemuhurumende vari kuno vecivic society vari kuno uye vaya vekudiaspora vanogara muSouth Africa vari vekumusha vari pano tiri kuti mwana wekuZimbabwe anogara muSouth Africa ngaabatsirewo nyika yake kuri vaZimbabwenzi ari muno vanotonga MTN vanotonga nyaya dzemigodhi kuamerica kwamuriko variko maZimbabwenzi tiri kuti mwana weZimbabwe ngaagare kwaari ikoko achishanda asi ngave achifunga nyaya yake yenyika yeZimbabwe obatsira kuunza mainvestor obatsira kuunza matourist obatsira kuunza mazano kunyika yake.